Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 24 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu ngavarege polisi ita basa rayo. Ndozviya zvamunoona vanhu vanenge vachitema vachiti polisi yawanda pamugwagwa. Asi polisi ikabva ikatadza kuita enforcement, tinenge tava kuchema zvechiti kuiyo mota yapinda sei paroad.
Vanhu gumi nemumwe chete vanofa, vamwe zana negumi nevapfumbamwe vachikuvara apo rori yanga yakatakura vatendi vechechiye The True Apostolic Mission yaita njodzi kukamativi. Politbureau yezano PF inoiti amai Maud Muzenda vaitwe gamba renyika uye vave kutarisira kuradzikwa nemugovera kuHeroes Acre. Mumwe mutori wenhau anorohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezano PF panga pachishambadzwa bato reMDTT kuHarare Showgrounds. Tichakupaiwo zviri kubuda kubva kumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu gumi nemumwe chete vashaya, vamwe zana negumi nevapfumbamwe vakakuvara apo rori yanga yakatakura vatendi vechechiye The True Apostolic Mission yaita njodzi kukamativi. Nepfenyuro yeZBC yati mumwe wevanhu vapona mutsaona iyi iyo yaitika mambakwedza nenguva dza 4 AM mushure mekunge mabhureki erori iyi aramba kushanda. Asi vatendi ava vanonzi varamba kuti imire sezvo vanga vachitya kunonoka kuenda kukereke. Vanga vachibva kusiyabua Binga vachienda kuHwange. Mukuru wemapurisa kuHwange Superintendent Newton Mutumba vaudza vatori venhau kuti vakuvara vaendeswa kuzvipatara zvakasiyana siyana kusanganisira kukamativi Clinic, Hwange Colliery nekuSt Patrick's. Njodzi iyi iri kuuyawo mushure mekunge vamwe vanhu gumi vafa nemusi wemuvhuro mutsaona yemumugwagwa weHarare Nyamapanda pedyo nemusami Cross Business Center. VaClifford Govo vakafanobata chigaro chemukuru wesangano rinoongorora nezvenjodzi mumigwagwa reTraffic Safety Council vati mapurisa vanofanira kuregwa vachiita basa ravo rekubisa motokari dzisina kunaka mumigwagwa, asi vachitiwo vanhu vanofanirawo kuongorora motokari nemabhazi zvavanokwira. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro navagovo.
Pakutanga tinoda kuti tine urombo kune avo vakasvikigwa nehama dzavo papanjodzi yaitika kuHwange. Ukatarisa zvaitika ikokoko, tinenge tichikurudzira vene vemota dzinenge dzizosenga vanhu kuti vaone kuti mota dzavo dzinokodzera kufamba paroad yamoti road witness. Vanofanirwa kunge vane maroad fitness dzemavehicles avo especially anosenga vanhu. Then secondly, tinokurudzirawo mapassengers kuti aone kuti mota dzavari kukwira idzo dzinokodzera kuvatakura singavaisi munjodzi.
Saka zvingaitwa sei kuti ava vanotakura vanhu navava vanohaiwa vatevedze vemutemo wekuti vanhu vasakuvara kana kusvira munzira zviri kuitika izvi?
Ipapo tinototarisira kune avo vanochengetedza mutemo repolisi kuti vakaona mota dzisingakodzeri dzakasenga vanhu, hazvinei kuti vanhu vechechi, kana mota isingakodzeri kufamba pamugwagwa ngaibviswe pamugwagwa. And tinotochema newo kuti polisi ngaiite, vanhu ngavaregedze polisi ichiita basa rayo. Ndozviya zvamunoona vanhu vanenge vachichema vachiti polisi yawanda pamugwagwa. Asi polisi ikabva ikatadza kuita enforcement, tinenge tava kuchema zvechiti kuiyo mota yapinda sei paroad.
VaClifford Govo vakafanobata chigaro chemukuru wesangano rinoongorora nezvenjodzi mumigwagwa reTraffic Safety Council vanga vachitaura parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Dare re High Court rapa mutongo wekuti vaimbo vemutevedzeri wameya weguta reBulawayo vaGift Banda vadzokere pachinzvimbo chavo. Mutoro wedu enautaura ichava anotipa nyaya iyi.
Justice Martin Makonese vapa mutongo uyu nhasi mangwanani. Vabanda vaive vambomiswa basa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevhi Kasukuere muna Gunyana wegore rapera. Vakazodzingwa basa mushure mekunge tribunal yaive yasarudzwa navakasukuere kuti iferefete nyaya iyi yavati vaive vabatwa nemhosva yavaipomerwa yekushandisa chinzvimbo chavo zvisiri pamutemo kuti vatenge imwe nzvimbo yokuvakira. Mushure mekudzingwa kwavo, vabanda vakakwira kudare repamusoro vachipikisa kudzingwa uku. Mumutongo wavo, Justice Makonese vati mushure mekuzeya nyaya iyi, vakaona kuti tribunal yakatadza pakuwana vabanda vaine mhosva sezvo zvaive pachena kuti hapana mutemo wavaive vachikora mukutenga kwavakaita nzvimbo yekuvakira iyi. Nekudaro Justice Makonese vati, vabanda vanofanirwa kudzorerwa pachinzvimbo chavo chekuvakanzura uye mutevedzeri wameya weguta reBulawayo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvekutongwa kwematunhu panyaya iyi. Gweta ravabhanda vakolwa ningwenya vaudza Studio 7 kuti vange vasati vaona magwaro emutongo uyu asi vati vari kubata denga nekufara nekuti vaiziva kuti vabhanda vaisave nemhosva kubvira pekutanga.
Tinofara zvikuru nechikumbiro chetu kuti chakabvuma neHigh Court because takataura zvokutanga kuti client yetu vabhanda vanga vasina kuparwa mhosva. Saka tinofara zvikuru. Hatisati taiona decision yacho yakapiwa neHigh Court but tiri kufara zvikuru.
Vangwenya vati pavanongowana magwaro emutongo uyu vachaasvitsa kukanzuro yeguta reBulawayo kuti vabhanda vadzokere pachinzvimbo chavo sezvataurwa nedare. Vatiwo vanotarisira kuti vabhanda vapiwe mari yose yavaifanirwa kuwana kubvira pavakamiswa basa kusvika pari zvino sezvataurwawo mumutongo uyu.
Tichazoendesa kuna deputy sheriff kuti aseve marespondent etu bana minister ana city kanziri zvokuti auye adzokere kubasa kwake. Tiri kutarisira kuti vapiwe maallowances avo nekanziri.
Mumwe mugari weMuvulawayo vaadmire kudita vati mutongo uyu unofadza nekuti matare aratidza kuti hatonge achitarisa kuti wabuda mbamani.
Matare anofanira kutonga without regard to political. Vasingarerekere kuti munhu unobva kumusangano upi vangotarisa magwaro avo nebumbiro remutemo. Nemtemi yemunyika. Saka zvinongofadza kuti ndo zvinokutariswa nematare izvozvo. Nekuti kana pakazenge pane chimiro chekuti matare akurerekera kurutirwe bato inenge yangova nyonga nyonga mukati menyika.
Asi mumwe mugari vati neshoko vati hazvishamise kuti hurumende inogona kuramba kutambira mutongo uyu.
Ni panyei ndinoona zvekuti zvakamboitika kugweru makanzelazi yako akambosuspendwa. Maikoti yakazoita zvayo badi hurumende yakatora nguva kuzvitambira. So I think zvinogona kungodini kutorawo time chinetsa kudaro.
Mutauriri webato reMDCT vaDouglas Monzora vauza Studio 7 parunhare kuti mutongo wanhasi unoratidza pachena zvinogarwa kutaurwa nevebato ravo kuti makanzura avo kunyanya mumaguta vanopomerwa mhosva dzemanyepo senzira yebato riri kutonga reZANU PF rekushungurudza vatsigiri vavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.
Mumwe mutori wenhau anonzi aro vano vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF panga pachishambadzwa bato reMDCT kuHarare Showgrounds. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Manyere uyo ange ari pastendi yeMDCT arova mushure mekutora mufananidzo wemwe motokari yange ichidarika pastendi iyi ine number plate yange yakanyorwa kuti RG Mugabe. Vange vachityaira motokari iyi yerudzi rweChrysler iine ruvara rutsvuku vaEfraim Chizola vabva vaburuka motokari mavo ndokutanga kurova Manyere. Manyere audza Studio 7 kuti ange ari kutora mifananidzo yezvange zvichiitika pashow apo arowa.
Ndaona moto yange yakanyorwa kuti RG ndiri number plate. Saka zvemutapo wenhau ndatora picha ndichitaridza kuti ndikutora zvozvikitika mushoo but muri zvauti ati anonzi Zola abva mumanyisa moto yake ndaunditsika kwabva achindidzirika kuti ndobva kunyuza. Kune vamwe vakawanda vakatofa nenyaya idzidzi but munhu wati munhu weZANU PF ende vatoziva vakabudisa mamagadha avavo vakanzi freelance journalist vatimaZANU PF mumwe wacho akatopfekwa kiti zvakanzi Kenyas ndofukidze.
Chizola ange ave kuda kupinza manyere motokari make nechisimba asi azodzorwa nevamwe vake vange vakapfeka mbatya dzezano PF. Manyere abva asungwa nemapurisa uye hapana chikonzero change chapiwa kuti ainge ari kupomerwa mhosva yei. Zvichakadaro, mumwe mukuru mubazi revechidiki muMDCT mudunhu reHarare vaJeff Chaitezvi vaudza Studio 7 kuti vanhu vakawanda vange vari kufarira zvinyorwa zvegwaro remitemo yeMDC kana kuti mapolicy documents. Vatiwo vange vachida kuva nhengo dzebato iri vange vari kupiwa makadhi pachena
500 chavachikuru chavari kuda imanifesto nemapolicy ndokunyanya zvavari kuda nemamembership cards.
Vachaitezvi vati mutungamiri webato ravo vamogenzvangirai vanotarisirwa kushanyira stand iyi mangwana. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotarisirwa kuvhura show zviri pamutemo mangwana. Mutevedzeri wemukuru weZimbabwe Agricultural Society vaIvan Craig vaudza Studio 7 kuti show yegore rino yafamba zvakanaka chose kana zvichienzaniswa nedzimwe dzapfuura.
Kare maiti show ichipera taisa vanhu vane mabroom nemutsvairi wakuchera kuklina kuti mangwana inge yakachena, asi iko zvino kuti vangu vari kupfudzwa, hapana kapepa kwauri kuona, hapana kai yakachena zvekuti aiwa show iri kunakidza. Tozoti tisu kuma stands every day paunosvika pastend unoona yakachinja, iri kuita kunge yatotanga show musi iyoyo, zvichireva kuti vanhu vari kuratidzira zvinhu havasi kuneta. Vari kutiwo pavanenge vapedza show nhasi mangwana makusenisen wobva yogadzirisa gadzirisa kuti vanhu vasvike pakaita sei pakanaka.
VaCraig vati vanotarisira uwandu hwevanhu kukwira kutanga mangwana uye vatotanga kupa mubayiro kuvarimi vakakunda nhasi. Vakawana mubayiro yepamusoro ndivo vachapiwa mubayiro yavo navamugabe mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Vagari vekumasvingo avari pakati pekuchema gamba renyika, ambuya Maud Muzenda vakurudzira mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vayemure nekudzidzira tsika dzakanaka kubva kuna mbuya Muzenda, avo varumbidzwa nevazhinji munyika kuti vaiva mudzimai wemumwe wevatungamiriri venyika akazvininipisa. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro iyi inouya apo vamwe vari kupomera amai Grace Mugabe mhosva yekukonzera kusawirirana mubato reZANU PF nemunyika. Mazuva apera amai Mugabe vakakonzerawo mutauro pasi rose apo vakarova umwe musikana Gabriela Angels kuSenton Johannesburg mushure mekumuona aine vana vavo vakomana muhotera. Vamwe vanoti izvi hazvi pechimiro nechiremerera kumudzimai wemutungamiriri wenyika. Vataura neStudio 7 vati vari kurwadziwa zvikuru nekurasikirwa nambuya Muzenda. Amai tarisai hungo vekwamucheke mumasvingo vanoti nyika yarasikirwa namai chaivo, uye vakurudzira mai Mugabe kuti vadzidze kubva kuvakuru ava.
Kutangira zvese tinoti tarasikirwa nenyaya yamai Muzenda. Mai Muzenda vanga vari role model kumadzimai, vanga vachibata munhu wese semunhu zvisinei kuti unobva kumapolitical parties akadini. Saka unhu hwamai Muzenda dehwaigonawo kuti hwatapukira hukaenda kuna mai Mugabe. Vakopawo zvinoitwa namadzimai echikuru zvingava zvinhu zvakanaka, nokuti zvinhu zvavari kutoita zviri kuti nyaya dzisasenyika.
Vamwe vazhinji vanoti mbuya Muzenda havana kuda kupindira nyaya dzezvematongero enyika apo murume wavo achiri mupenyu, vakaramba vari mai vakatsiga vachiyananisa nekupanga mazano kuvana nevatungamiriri venyika. Mutauriri weNational People's Party kana kuti NPP vaJefferson Chitando vakurudzira madzimai evatungamiriri vasara kuti vazininipise sambuya Muzenda.
Mai Maud Muzenda tinovaziva vari mai vakanga vari mai vakatsiga, mai vakanga vakazvininipisa, mai vakanga vachichengeta nherera, mai vakanga vachitarisa kana mukaenda pachikoro chemupanda wana munondowana vana vazhinji zvikuru vakabvapo vakapinzwa namai Muzenda. Saka izvizvi zvinoratidza kuti mai Muzenda mukatarisa pavana vavo vese vavanavo vakasara vachivarera vachivachengeta vaMuzenda vari panguva yokurwira kuti itwa nerusununguko. Izvi iwo utaona rusununguko mai Muzenda havana kuda kuenda kumberi, vakaramba vakabvira somudzimai akatsiga.
Rambisai Mugova anoti mbuya Muzenda ndeumwe wemadzimai evatungamiriri vakare vashoma vange vasara vaiva vakatsiga vachiyananisa vamwe sevashakabhu amai Sale Mugabe mudzimai wekutanga wemutungamiriri wenyika pamwe nambuya Mafuyana mudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaJoshua Ngomo.
Mai Muzenda ndimai vakazvarwa vakava mai vakatibereka vakava mai vane dzidziso. Tinoti mai tarasikirwa negamba guru nekuti tinovaverenga ivo nana Sali Mugabe nana mai Chinamano doma dzimai anga achiratidza unhu.
Mbuya Muzenda vachimwari mapato izvo matongerwo enyika akasiyana siyana. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vakatobata maoko kumba kwaMuzenda kuHarare. Apo mutungamiri weNPP amaJoyce Mujuru vakavarumbidza vachitsika dzavo dzanga dzakanaka. Studio 7 haina kukwanisa kubata amai Mugabe kuti vatipewo maonero avo papfungwa dzevanhu vemasvingo. Kurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vasidzi nzekeramai vaudza mhuri yekwaMuzenda kuti Politburo yebato iri yati vaitwe gamba renyika uye vachiri kuradzikwa kumarinda eHeroes Academy yomugovera. Takamira Studio 7 kumasvingo, tini Gandhi Maramba.
Nezuro zvinonzi pakaita mhirizhonga paArnold Farm kana kuti pamanzou kumazowe, pakati pevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF nevagari vepapurazi iri. Vatsigiri veZANU PF ava vanonzi vaida kuti vagari ava vabve papurazi iri kuitira kuti amai Grace Mugabe vanove mudzimai vemutungamiri wenyika vawedzere purazi ravo. Gavhuna wedunhu reMashonaland Land Central vaMartin Dina vakaudza Studio 7 kuti amai Mugabe vakapiwa purazi iri kuti vachengetere mhuka. Asi Mataredzi Mosva akamisa amai Mugabe nemapurisa kubvisa vagari vari papurazi iri pasina kwekuvaendesa sezvinodiwa nebumbiro remutemo. Mapurisa akamboputsira vanhu ava dzimba dzavo vasati vamiswa nedare. Kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu nhasi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori wesangano reArnold Farm Residents Association vaInnocent Dube.
Wangu pakati kurwisana nezviro pari zvino nhasi kwa wakanyarara because nhasi havana kupinda.
Aikurwisa apa ndiani?
Apa tichaziva kuti exactly ndevana because imilisha iri kugara mucompound. Tino tiri kufungidzira kuti mayouth eZANU PF.
Saka makakwanisa here kuti munge muchimhangara nyaya yenyu kumapurisa?
Hongu takaenda kunomhangara kunyaya yedu kumapurisa asi mapurisa vaka vese vaingoona kurirana nyoka menyu vachiti kwanzi tiri kumirira shefu wangu yati ndiri kumirira shefu wangu saka hapana chakazobuda kubva kumapurisa.
Pane vakakuvara here mukurwisana uku?
Hapana vakakuvara because takazovakurira nekuwanda kwedu vakakurumidza kutiza.
Saka vaikuudzai kuti kudii pavaikurwisa apa?
Tivaiti muchiri kuitei budai mupurazi raamai Mugabe.
Makwanisa here kuti munge muchinotaura nemagweta enyu nenyaya iyi?
Hongu izvo ndio kwatiri kuenda kumagweta edu tine appointment ya 4 o'clock kuti tiene kuti tinoita sei plus ive Zimbabwe Human Rights Commission vane report yavatipa nhasi nemamiri akaita zvinhu zvacho.
Vanga vachiti kudii mugwaro ravako pairi?
Igwaro ravatipa vari kuti ivo tofanira kugara ipapo kusvika tawanawo kugara because semanyepo anga achitaurwa naMartin Dina wokuti takapiwa minda manyepo because hapana kwatakambopiwa minda.
Asi mukapiwa kumwe kwekugara makasununguka here kuti munge muchitama?
Takasununguka zvakanyanyisa nokuti isu zvatiri kuda minda chete hapana chimwe chatiri kuda.
Patakapedzisira kutaura nemi amusingakwanisi kuvaka dzimba dzekuti mugare zvinhu zvamira sei zvinezvi?
Hapana chatasata chavaka tiri kugara panze kusvika pari zvino.
Manheru munorara sei manje kana musina dzimba?
Tinongorara panze ipapo tongowanza magumbezi hapana zvokuita because ma-non-governmental organization vese vari kutsva kupinda kuti vatibatsire because kune vanga vachida kutibatsira IOM but vari kutsvawo kuti vapinde mukati kuti vatibatsire.
Ari kuvarambidza kuti vakubatsirei ndiani apa, mapurisa kana kuti?
Ndingati mapurisa ari mbapoisa mabhomu gedhi.
Pane mapurisa mangani?
Mapurisa bhomu gedhi rokutanga rine mapurisa maviri, rechituru rine mapurisa maviri, vese vane vakapakatira fupi.
Munyori wesangano reArnold Farm Residents Association vaInnocent Dube vari parunhare kumanzou na Blessing Zulu Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komisheni iri kutungamirwa nevaimbove munyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan nhasi yati nyika yeMyanmar inofanirwa kunyevenutsa mitemo ine chekuita nekuve chizvarwa uye kumisa kushungurudzwa kwevanhu senzira yekuudzana yekuunza nayo runyararo mudunhu reRakhine. Vakuru vakati chikomo chiremera chevari kure vari pedyo vachitamba nacho. Dudzi rechireve ichi inenge yave kubuda sechokwadi pamubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance uyo uri kuonekwa nevamwe vari kunze senzira chete yekubvisa nayo utongi weZANU PF. Asi izvi zvinonzi handizvo zviri kuonekwa nevamwe vari mumapato akapinda mubatanidzwa uyu. Avo vari kubuda pachena vachishoropodza mubatanidzwa uyu vachiti havaoni uchibudirira kubvisa bato riri kutonga. Dzimwe nhengo muMDCT dzinonzi dziri kuramba kuti paumbwe mubatanidzwa nemamwe mapato dzichiti mapato aya haana chaanounza kumubatanidzwa uyu kunze kwekutokohwa paasina kurima. Izvi zvinonzi zviri kuitikawo kumamwe mapato akaita sePeople's Democratic Party inotungamirwa navatenda ebiti pamwe chete neMDC inotungamirwa namushinafundo Welshman Ncube. Uko dzimwe nhengo zvikuru dziri muutungamiri dzinonzi dziri kuitawo batamurefu batamupfupi dzichiramba nyaya yemubatanidzwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weMDC inotungamirwa naWelshman Ncube vakurawo nechihwai pamwe nevanongorora zvematengerwo enyika vakarerekera kuZANU PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vachiwai kuti vanoti kudii nemapisha-pisha atinonzwa ari kusimuka mumapato ari muMDC Alliance.
Handiti kutaura hangu ndakamirira Alliance ini ndiri mumwe wemapato. Ndakamirira bato riri muAlliance iyoyi reMDC. Saka nokudaro isuwo tiri kudarira zvinhu zvataurwa nevanenge vataura ruzhinji rwevanhu patakabva kusarudzo kumashure. Takanzi zvakangonakira kuti muite mubata pamwe, mubatirane pamwe chete, mukwanise kubvisa varipo ava. Asi maziso togona kunge tichiona zvakasiyana. Isu mumaziso edu takaona kuti chinhu chakanaka, uye tiri kudavira kumashoko evana veZimbabwe kuti tiise pfungwa pamwe chete tigorwisa hurumende yeZANU PF yadai kutitambudza. Ende kana munhu ukange usiri mutunhu tirega kuti chakashata. Saka toda kungotaura na kuti zvakaitei kuita mushandira pamwe. Kana takakanganisa tichiudzaika patakakanganisa pacho, nokuti varume vakuru vakaita sesu isu tiri kudavira shoko rakabva kuvanhu.
Vachiri mumhanzu, tichiona mapisha-pisha ari kubuda mumapato ari mubatanidzwa, munoona vachibudirira here nerwendo irwo?
Hazvigoni kuti vabudirire. Chokutanga pamapato ose avo manomwe iyawo, zvazvinoreva ndezvekuti hapana rinonzi bato pamapato avo manomwe iyawo. Nokuti ukaona vanhu vanomwe vungana vachida kukutsira bato rimwe chete, izvozvo chete zvongoreva kuti haiwa havari kuita havo matope. Vakatomborwisana pachavo voga kuti isi tonzi MDC ani, ivo rusara vonzi MDC ani. Izvo zvinongoratidza kuti hakuna kunge vanhu vanga vakaita pfungwa pamwe chete vachiti ivo vanoda kubvisa ZANU PF. ZANU PF ina mapolicies anoita kuti vana veZimbabwe vabudirire.
Vachiwai pindurai tinzwe.
Ndatoshamisikawo, handina kuziva kuti mazi vane mavonero akadaro kuti vachiri kufunga kuti dombo rinobuda mvura. Kana pamakore makumi matatu namanomwe vamugabe vakatadza kugadzirisa upenyu hwevana veZimbabwe, hatitarisiri kuti pazuva ranhasi vangabuda namasaramusi vakagadzirisa upenyu hweZimbabwe. Nokudaro toshamisika kana vanhu vari kuZANU PF uko vachidongorera poto dzevamwe, nokuti isu toti kochenyu chiko pahuku yomweni. Madiko kurega nguri mati wedzerai munyu, haina kutukira, mvura ishoma, chidzai toshandirai. Tazvinzwa, kochenyu chavachizi, kochiregai katibike ribve, todya nemi musashira kutarira kumashure. Nyaya iri pano ndeyekuti mapolicies Zimbabwe inoda kuvakwa pasa.
Vachiri mumhanzi, mushandira pamwe uri kutaurwa uyu uri kuitwawo mune dzimwe nyika uchibudirira. Chii chinoita kuti mufunge kuti muZimbabwe hauzobudirira?
Hakuna zvinhu zvakamboita saizvozvo. Saka wisdom yavanhu vakare kare vakataura kuti mbeva zhinji hadzicheri mwena unoenda kure, ndo zvazvinongoreva chete chete. Tingada kupidigura tigodii kudini, asi mbeva zhinji hadzicheri mwena unoenda kure.
Vacho hai
ndongoshayiwa kuti ko vaita sezve mhazi yavo, nokuti isu tiri kuti mapolicies avari kutaura nepane unemployment rate munyika neumbavha hwavapo, ivo vari ngoti kwai zvakangonaka zvakanaka muZimbabwe mapolicies ticharohwa. Isu hatigoni kundoba semabiro anoita ZANU PF. Isu tiri kuti tiri kuda kuvaka nyika ino, ivo vachiri mumhanzo avo mhazi yavo. tirikuti kana vane njere dzavanoda ndavachiuya nadzo
vachiri manzi mapato ose ari munyika anenge angowe nezvipoka zvipoka kunetsana kwamuri kuona kuri kuma alliance ndokurivitika muzano PF tipeiwo pfungwa dzenyu
ivo ndozvavanofunga kuti ndozviri kuitika saka muchingonzwa kuchinzi kunongori neparty inonzi ZANU PF chete chete hazvitombozofi zvakaita kuti tingazoparadzaniswa noumwe munhu uyu anoda kutoparadzanisa vanhu anenge achingodzingwa
vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanu PF vagadzira chirumhanzu manzwawo zvakare kubva kumutauriri weMDC inotungamirwa naprofesa Wolfman Ncube vakurawo nechihwai vaviri ava vanga vari parunare muHarare nestudio 7. Munhau dzemitambo tombotarisa zvabuda mumutambo weCastle Lager Premier Soccer League watambwa nhasi. Chikwata cheDynamos chadambura chikwata cheHaumine 6-0 kuBaba Field Stadium kuvulawayo. Musakanganwa wachirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM nhasi apo tine chitarisa nyaya yemhirizhonga iri kuitika papurazi remanzou kumazowe iro ragara riine makakatanwa pakati pemhuri dzakaritora muna 2000 naamai Grace Mugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumirawo mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
When I see you, when I see you, I get so shy. Bona, cook. Moyo wangu no reketa, unoda kukupepeta. Love yaku no fepeta, sakandoda kukuchengeta. Every day no nisekeza, suarangu no chegeza. Nyangwe ziga ni vengeza, ndiwe wacha no nipengeza. Wasan domba sana mina nawe mele tandane oh but last day mina nawe sibe lengane oh baby when I see you know it's a benge benge if I could only feel you in on the kenge kenge moyo wangu no ita matutucha pese ni nondwa kukuda I've been looking for you you are so beautiful love me with an amazing love me I want you to be my lovey way 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 you are so beautiful love me with an amazing love me every man just wants you but I'm the man he should run to they be just testing you want to but yeah bagufaga bantu you make me feel like I can't you so I'll be your moon and your sun too the one I give all of my heart to a doctor and maybe a son too yeah one sun don't pass on
Kambo penge penge kubva kune chikomana Titan vakawanda vanochiziva nekambo mukoko sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu gumi nemumwe vanofa vamwe zana negumi nevapfumbamwe vachikuvara apo rori yanga yakatakura vatendi vechechi yeThe True Apostolic Mission yaita njodzi kukamativi. Politburo yeZANU PF inoita Maimoudi Muzenda gamba renyika uye vave kutarisirwa kuradzikwa nemusi wemugovera kumarinda yeHeroes Acre muHarare. Mumwe mutori wenhau anorohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF panga pachishambadzwa bato reMDCT kuHarare Showgrounds. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange minesi zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Chris Gandhi nantungamiri Nkomo.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 24 Ncwabakazi 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Engizibuza khona ukuthi ngambe nxa umuntu ezathwala abantu abangu 100 ka 1 ehamba labo uyabe elungiselele yini kokuthana kokuthi khona imoto yakhe ayibona ukuthi right umchayeli wakhe laye usesimeni esilungileyo ukuthwala abantu abangu 100 asonto ejwayelekileyo.
Kufe abantu abalichumi lanye ekubhekukeni kweroli ebisuka ebhinga isiya ewange lamhla ekuseni ithele abukholo lwesipostoli.
Ya abantu sibili abantu abafike esitendini sibili kufuze appreciate ukuthi MTC yenzeni laba bantu kufuze bekuthathe bethi into le yenzwe MTC bengesaba bona ilizwe langkhona nayo lohleli linje.
IMDCT iqale ukubukisa okwakuqala embalini yombukiso wezokulima weHarare Agricultural Show, kodwa kugcine kusiba lesehlakalo sokuthaywa kwentatheli zindaba ebisenza isebenza izimele.
Umanyano wamabandla aphikisayo ukhanya lonke untengantenga okulakho ukuthi ungabi ngoqinileyo ukumelana lezanu PF kukhetho lomnyaka ozayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Kufe abantu abalichumi lanye engozini yomgwaqo eKamativi namhla ekuseni ngemva kokubhewuka kweroli enkulu ekade behamba ngayo ithwele abantu benkozo yesipostoli besuka esiyabuwa eBhinga besiya emhlanganweni wesonto yabo eWange. Imota le ibithwele abantu abedlula ikhulu lamachumi amathathu 130. Njalo abalimeleyo bayelatsha eKama TV Clinic kanye lasesibhedlela seWange leseSt Patrick's. Lanxa amapolisa esacwayisisa imbangela yalingozi kulembiko ethi amabreki erolile ebengasebenzi kuhle njalo okusobala ukuthi ibithwele abantu abaningi kakhulu. Wosaphethe isikhundla sikamqondisi wogatsha lwe-Traffic Safety Council of Zimbabwe, umnumzana Clifford Gobo uthi balusizi kakhulu ngalingozi. Uthi abachayeli kumele bahambe ngonanzelelo emgwaqweni. La ngamazwi agcizelelwe ngumeli weBhinga North edalele ePhalamende, umnumzana Prince Tubeko Spanda, yena othi iroli le ibingamelanga ithwale abantu abanenkangaka.
Engizibuza khona ukuthi ngambe nxa umuntu ezathwala abantu abangu 100 ka 1 ehamba labo uyabe elungiselele yini kokuthana kokuthi khona imoto yakhe ayibona ukuthi right umchayeli wakhe laye usesimeni esilungileyo ukuthwala abantu abangu 100 asonto ejwayelekileyo. Kanti njalo njengenhlala yenza siyakhuthaza ukuthi bakithi nxa umuntu ethe wathwala abantu abaningi kangaka kanti ukhanjelwani vele ebusuku. Ukuhamba ebusuku akulunganga. Kanti njalo noma ama-details zonke singakawatholi ukhanya ngani ama-emergency services ethu akawarespondanga ngesiphangiphangi baphuzile ukuyafika engozini ngoba nxa kuyikuthi ingozi yenzakale ngama past 2 kwakhanya ngani abafike kuqala bangabe befike ngabo 5 yekutsho ukuthi ama-emergency services ethu engabe engasebenzanga ngendlela efaneleyo. Kodwa ongasenani sisadingisisa ukuthi siza ukuthi kanti kuhambe njani lawo amapolisa asadingisisa ukuthi kuhambe njani sisakhala njalo lalaba asebevele sekusaziwa ukuthi kabasekho sebebhubhile ngoba ngikhuluma kanje kule mizi eminingi esengitshele ukuthi kozibani hhayi sokukhonfenywe ukuthi hhayi akasekho sokulesililo. So ngigijima kanje lami ngigijimela ukuthi ngiye kuba khona ukwenza ukuthi siyebonisana nalabo abakhona ngale kusini ukuthi kuhambe njani njalo ukuthi ama-investigations ayahamba njani lokuthi mhlawumbe uhulumende singacela ukuthi engenele encedise labo abalimileyo kanye nalabo abalahlekelwe yizihlobo.
lichithekile igazi labantu abanengi lonyaka umnumzana Sibanda bafila abantu abanengi kakhulu engozini zomgwaqo lapha elungaqedwa njani lolu dubo.
Ngiyakholwa kunengi okufuza ukuthi sikwenze njengelizwe ukuze sizame ukuthi sinqabele izingozi eziningi kangaka. Ikakhulu lezi ezimvova abantu abanengi uyananzelela ukuthi sike saba laleyana eyenzaka leduze nekaroyi ibhasi yakhona ibigijima kakhulu ibihambe ebusuku nanku sokwenzakele kathesi lokho kwenzakale ebhinga lakho imota ibihamba ebusuku ukuthi ibigijima yini kasikwazi njalo ukuthi kube lodubo bani hatshi kasikwazi kodwa nje I think into okufuza ukuthi siyenze ukuthi okwakuqala abantu nxa bethe bathwala abantu abanengi kuqakathekile ukuthi okwakuqala benanzelele ukuthi imota zabo zikukondishini yini okwesibili isiqubu sabo abahamba ngaso singanani okwesithathu udriver kambe umchayeli angabe esesimeni yini sokuthi angahamba loo mango ethwele abantu abaningi kangako.
UManyere uchayiwe ngemva kokubonakala ithatha imifanekiso yemota ebile number plate ebile
uxolo umnumzana Prince Dubeko Sifanda ngumeli webhinga North edalele parliamente. IMDC iqale ukubukisa lonyaka okwakuqala embalini yombukiso wezokulima oHarare Agricultural Show kodwa kugcine kusiba lesehlakalo sokutshaywa kwentatheli zindaba esebenza izimele uAndrewson Manyere obethatha imfanekiso kulesi stand njalo uchaywe ngabacatshangelwa ukuthi bengaba ngabebandla lezanu PF kuviga uMavis Gama.
UManyere uchayiwe ngemva kokubonakala ithatha imifanekiso yemota ebile number plate ebilotshwe ukuthi RG Mugabe ebichayelwa ngumnumzana Ephraim Chizora ohle wehla wamhlasela. UManyere uthi umangaliswe lesi senzo. UChizola obesefuna ukubamba ngamandla ukungenisa uManyere emoteni yakhe ahambe laye lapho kungaziwa khona kodwa wakhuzwa ngabanye bakhe bezanu PF. UZulu weHarare ulembono ehlukeneyo phezu kokuvunyelwa kwe-MDCT ukubukisa bekhona bathi kulungile abanye bengakusekeli. ULeopold Munende ngosakhulayo oyisakhamuzi seHarare obesembukisweni walonyaka we-Agricultural Show yena uncoma leli nyathelo le-MDCT.
Ambona njengento enhle sibili ukuthi labo abantu bazi ukuthi i-MDC lokhu ikhona ngoba sifale emaphepheni kula malanga sishona sibona ZANU PF so ngani i-MDC iyakhohlakala so layo nxa ikhanya layo icabanga ukuthi ibuye kushow izozibonakathi sebantwini mbona kuyinto
lanxa yena ethekelele istandard se-MDCT uthi iningi labantu liyesaba ukufika duze kwaso.
Abantu bayathekelela khonapho yinto ehluphayo ukuthi abantu besaba but msekalo ukuthi besabani bona kodwa bejamuka bayajamuka kodwa besaba ukufika esitendini benikwa ama-pamphlets ya abantu sibili ya abantu abafika esitendini sibili kodwa sifuze si-appreciate ukuthi i-MDC yenzeni laba abantu kufuze bekuthathe bethini into le yenziwe i-MDC bengesaba bona ilizwe langikhona liyabe lokhu elilinje.
Kodwa umlondolozi Ndlovu esinye njalo isakhamuzi seHarare oyintatheli zindaba uthi kuyasolisa ukuvunyelwa kwabe-MDCT ukubukisa lonyaka.
Esikubona ukuthi ibandla le-ZANU-PF siyazibona yilo elikhokhelayo singathi ama-processes wonke ayenzakalayo elizweni leZimbabwe le-agricultural show ikhokhelelwa nguhulumente iZimbabwe Agricultural Society uhulumente weZANU-PF singakhumbuli indlela lokho kwenza ngayo isikhathi esiningi abantu abaku-agricultural society ngabantu abaye bevele belama-links kubandla leZANU-PF singakhumbula komunye umnyaka ngibona nanto waku-92 nxa ngingaphambanisi umnumzana Didmus Mtafa yena owaphinde waba ngusecretary for administration weZANU-PF wawaba ngu-chairman owe agricultural show khathesi sibona thina sofunzakala ke ubana leyo agricultural
lokhu uthi kuveza ubuphoxo bezanu PF lohulumende
bona nanto kwindlela ke ezanu PF eyokuphoxa ke iqembu ibandla le-MDC ngoba siyazibona abantu bezimbabwe abaningi balokhu esaba ngibona ngani mina abantu abaningi vele baza kusaba ukufika kuleso sitendi ngoba kabe kulolo umoya wokuthi xa ungabonakala usudlayela lapho kule okwenzelwa khona izinto ze-MDC uyakulandeni kambe kusho ishiwo esiyazibona likulala ukuzozikholisela lokulala ukubana ungahlukumezi kodwa ngomoya okwesaba osebantwini bezimbabwe ngibona ngani lokhu kuyindlela yokuhleka phela ibandla le-MDCT.
Lanxa kube lalesi sehlakalo abalimi babuyisa izilimo zabo eHarare Agricultural Show kanye loZulu batshengisa ukujabulela owalonyaka bewuncoma bethi uqoqekile kule minyakeni yangemuva. Umnumzana Ivan Sinyoni ulima esenkayi eMathebeleland North kuwo 23 eGwamba eTunke. Yena ke ulima izilimo ezimbalwa ezivalisa umumbu, inyawuthi, amabele, indumba lamazambane.
Isho yalonyaka hayi ngibona inhle kakhulu, ngilami ngithabele kakhulu ukwenza kwayo. I'm expecting ukuthi ngilami ngizihambe lomvuzo.
Lumbono usekelwe ngunkosikazi Roberta Katunga okhokhela uhlangothi lwezokukhulumisana loZulu kunhlanganiso ebona ngezombukiso weHarare Agricultural Show.
Ishow iqhubekela phambili kuhle, abantu lokhe bengezeleleka ababuyayo in terms of ama show goers. Sike saba lezethekeli ezihlanganisela uVP Honorable Mphoko, ubhotile ama stands ekhangela ukuthi kunjani, and kusasa i-official opening uPresident Robert Mugabe muyozabe ozavula ishow njengo guest of honor wethu.
Uchaza owalonyaka njengoqoqwe ngendlela yaphezulu.
Iquality yama stands nxa si compare lama previous editions is higher. Ama exhibitors ethu wonke afake maximum effort in making sure ukuthi ama stands abo are of a high standard.
Abazathola imvuzo bakhangelelwe ukuyinikezwa kusasa ngumongameli Robert Mugabe onguye ozavula lombukiso okusemthethweni. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Abantu beminye imizi emangweni wakwaMadlambuzi egoqela koBhangale, leGonde kunye labosomabhizimusi balendawo bakhala ngokuthi babhekane lodubo lwamanzi osokubamba ngamandla ukunatha lezifuyo edamu leMadlambuzi elilamanzi angahlanzekanga. UNompumelelo Moyo usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Amanzi impilo, iningi labantu liphila nzima ngenxa yokusilela kwamanzi, hathi kumadlambuzi kuphela kodwa ngasemhlubulweni eMandebeleni osekuthiye iningi labantu linatha amanzi angahlanzekanga. Imifula lemithombo sekwawoma, uZulu usehamba umango omude esiya kukha edamu leMadlambuzi, lasezitolo zakhona osomabhizimusi baphila nzima. Unkosikazi Seli Sibanda uthe banatha amanzi edamu angcolile, abanamigodi, ngakho ke bacela ukugejelwa imigodi, njalo sebeneminyaka eminingi benatha edamu.
Sinathe edamu amanzi anjalo angcolile, asilamigodi, konke siyahlupheka. Funa ukuthi besilungiseke, besidingele imigodi. Hayi mningi kakhulu. Kakhulu. Ngakuthi isithuba sami ngasibona mntana. Singithi natha manje idoti ngapha siyagula ngapha siyizani. Asila ncedo.
Osakhulayo uCleopatra Moyo uthe udubo lwamanzi eMadlambuzi lunzima, njalo imithombo iyacima, bacela ukugejelwa izibholane.
Siyakhupheka lapha kwidubo lamanzi kushoti sihamba umangobude sivela kashane eBhangale sibeyi-2 meters siya ngabasoti lapha bomama amanzi sibuya 1 day kuthi kugashane.
Umnumzana Dengani Chaguma Sibanda uthe basuka eBhangale bahamba amakhilomitha ayisikhombisa bezokukha amanzi.
Idubo lamanzi liyasikhathaza kakhulu njengoba libona sibophe inqolethu lamadonki lawa. Siyadingela umama amanzi edamu, njalo sihamba i-7 kilometers siyefika emakhaya ethu. Since 1980 silomgodi omunye eduze lamakhaya emfuleni laphana owachiya nguSmith, belokhu besithi bazasenzela wona. Lamanje asilamali zokuthi sibize laba ababhorayo bezosenzela.
Esinye isakhamuzi seBhangale, umnumzana Rapson Moyo uthi ngeviki bakha amanzi kabili edamu leMadlambuzi.
Siyakhupheka lapha kwidubo lamanzi kushoti sihamba umangobude sivela kashane eBhangale 7 kilometers siyahamba sizothola abomama amanzi sibuya one day ukuthi kugashana.
Umnumzana Kintu Ncube uthi olenqola inkosi ngoba uthwalela imuli eziningi amanzi ngenxa yokuba bawathola kude, inqola ingafa baphila nzima.
Hey, lapha siyadubeka amanzi siyathola kachana njalo inqola ingapantsha kutsho ukuthi asisagezi. Labantwana laba besikolo abasagezi lokuwatsha sisawatshi. Hayi, lapha siyahlupheka kakhulu.
Lithi wenziweni?
Kaze sifuna imigodi, imigodi iyo engasincedisa engaba seduzane ngoba idamu lalo likatshana njalo lilengcekeza futhi amanzi akhona ahlambulukanga.
Unkosikazi Evelyn Dube uthe yena emasendu uduze lomfula olamanzi kodwa abantu abahlala eGonde yibo ababhekane lobunzima.
Thina amanzi asihluphi, umfula lo esayidini esikiyo amanzi kayapheli, kodwa phambili le phambi koGonde ngale amanzi ayabahlupha nxa kunama-September October. Ayi, bagebhu abaze batshone, umuntu atshone phakathi kweGonde ukuze bathole amanzi.
Iziqinti eziningi zemhlubulweni weMandebeleni zibhekane lodubo lokuthola amanzi ahlanzekileyo okunatha. Iningi labantu linatha emachibini lezifuyo. Imigodi eminingi seyafa ngenxa yokonakala komnotho elizweni. Abantu abasenelisi ukuzilungisela imigodi. Lo hulumende kenelisi ukugebhela abantu izibholane. Ngimele iStudio 7 ngisemadlambuzi, ngingunompumelelo Moyo.
Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama siqhubeka sixoxa ngeziga zikankosikazi Grace Mgabe olakho ukubotshiswa ngosakhulayo uGabriela Angels okuthiwa wamtshaya ngentambo yegetsi eSouth Africa.
Thumelani text message kunombolo izithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli weleMelika umnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukwamukela inhloko kahulumende yakweleMalaysia umnumzana Najib Razak oza kwethekelela isigodlo seWhite House ngenyanga ezayo.
Abantu bakwele Angola abavote izolo kukhetho lokudinga umongameli sebemelele impumela yalolu khetho.
Ukusasa ibandla le-People's Democratic Party, EPDP, liza kuba lomhlangano wedalela Standing Committee lapho okukhangelelwe ukukhulunywa ngodaba lokungena kumanyano we-MTC Alliance kumbe hatshi. Kulokwesabela ukuthi kungaba lokudabuka phakathi kwaleli bandla ngoba abangafuni ukungena kumanyano lo ababalisa unkosikazi Lucia Matibenga, abomnumzana Gordon Moyo lokucacaphulu labanye. Bayafunga begomela besithi kabasoze bangene ngoba bengaphiwanga izihlalo zokuncintisa ezeneleyo ikakhulu koBulawayo. Ngakwelinye icele abafuna ukungena kulumanyano ababalisa umongameli webandla umnumzana Tendai Biti labanye bathi ukuya kukhetho kungelamanyano ikuchitha nje isikhathi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungulayo zombusazwe umnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu endawonye lesiphathamandla se-PDP umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ye ukungena kumanyano kakukhathazi kodwa ke okuqakathekileyo ukuthi kuqale kulungiswe kulungiselelwe indlela phela kugredwe konke kucace kube segcekeni bese singena ke kumanyano ozahlanganisa kamabandla wonke ezombusazi kodwa ke eqinisweni ke umanyano esikhathini esiningi ujayele ukudala ingxabano ngoba sikhangela ama-interest athiyeneyo amalunga amaphathi ezombusazi yikho ke thina hayi sibona ingane kakula crisis sikhangelele ukuthi ma kusafika isikhathi esilandelayo esifithane kuzabe sekunomanyano ozahlanganisa amabandla wonke aphikisayo azombusazi wezimbabwe ukuthi angqikilande-ke le bandla lezanu p f ngomnyaka ozayo.
Mnumzana Bhekilizwe Ndlovu, nanto udaba, wena ukubona njani ukubana isikhathi sokhetho sesiyafika kodwa kukhanya indlela ayikacandwa kahle? Ukubona njani wena ikakhulu nxa sikhangele zomanyano lezi?
Okuqale okumele sikale sizibuze khona ukuthi into eyayivele icege i-MDCT le PDP yayini, kufuze sizibuze khona. Bese sizibuze ukuthi if umnumzana u-Edwin Dlovu esithi akula nkinga ekhona, yena le evele ikhona ekuqaleni bese shwana seyayakuphi? Sidisaphile, idisaphile yayakuphi? So angifuni ukuqamba amanga, mina angilakuhlaliseka enhliziyweni yami ngokuphumelela komanyano ongenzakala phakathi kwe-MDCT le-PDP. Abantu be-PDP bengibahlonipha kakhulu, ngabahlonipha ngesikhathi besuka bephuma ku-MDCT besithi befuna ukuzimela ngodwa. Ethathi kukhangelele thina njengabantu beZimbabwe abakhangelele ukuthi kube nokuqhubekela phambili kwe-opposition, kuyikuthi uMorgan Tsvangirai esehluleke ukuthatha ilizwe okwesithathu wakufuza ukuthi avumele abasesele gazi elisatshisa abafana nabobidi labomangoma bathathe over, but wale lokhu ebambelele esitalweni baphuma sabajabulela kakhulu sathi bazowakha into enhle. Kodwa nampo sebefuna ukubuyela yena le into yokuthi kuthiwe khona umsebenzi okhona eZimbabwe ikhuphi izami yinkalakatha yamistake. Yikho ngizaphakamisa omutsha lo ongenileyo ku-opposition okuthiwa ngunkosana moya othi yena inkinga ekhona kuma-opposition ukuthi bafuna ukunikana imisebenzi as long as abantu bekhangela indaba zombusazi ngaleyo ndlela ukuthi kufuze basuse izamphefu banikane umsebenzi, akula nto ezophuma. Kusizwisa ubuhlungu ukubona abantu abahlakaniphileyo njengabobithi labomangoma labocacaphulu abakobulawayo labogeorge Mkhwananzi labo Edwin Dlovu befuna ukubuyela ezibini esikhangelela ukuthi ngabe sezibuthwa nje zilatshelwe phansi, bafuna ukuzihlanganisa lazo. Kuyabanika amagama amabi, kuzabanika amagama ababi.
Nanto udaba mnumzana Edwin Dlovu, uthini wena ngalokho?
Ngimlalela umfowethu kakhulu. Okokuqala amabandla abehlukaniswe-ke yimbono eyabithiyene kodwa-ke makase sikhangela ukhetho sesisiya ekhekhweni, abantu beZimbabwe abaningi kabavoti. Bengavoti kungenxa yokuthi bathi amabandla aphikisayo ayehlukane kakhulu, maningi kakhulu. Yikho ngokwenza njalo amathuba okuthi-ke alwise ibandla lezanu p f alikhiphe embusweni malutshwane. Babantu beZimbabwe bafuna ukuthi kuhanjwe ekhethweni kubanjeni, yikho kubanika i-confidence yokuthi baphume ezindlini bahambe beyovota ngokumele. Yikho-ke sithe thina kasihlanganisenini amabandla ezombusazwe wonke. Ungakhangela into yomanyana emabandla ezombusazwe iqaliswe yithi ku-p d p, sithe thina kasihlanganiseni amabandla ezombusazwe kodwa kungabi lokuginyana phakathi. Singene siyi-alliance, singene silebizo le-quality mina leyo kungena ekhethweni kodwa elinye nelinye lamabandla lizimele. Kuthi ma ukhetho ungaphela omunye lomunye uma esendaweni yakhe kungabi lokuginyana. Yikho-ke sisithi thina kasaneke labo bonke, kuhlanganisele omjuru, kuhlanganisela-ke omtasa, omtambara, owezishodabe, ngothwangirayi, bonkeni sithi kasihlanganeni ukhetho lolo lomnyaka ozayo. Singahlangana thina kunika abantu beZimbabwe, abantwana beZimbabwe i-confidence yokuthi bayevota. Kodwa bangazothaa kule MDCT, kule MDC, kule PDP, kule ZAPU, kulobani, kulobani, kulobani. Abantu bathi lapho lizasithitha ivoti bese lihlala ezindlini bengavoti, kanti sidinga amavoti abo ngomnyaka ozayo. Yikho-ke okwenza ukuthi kathese sicimeze sindlebilebile libabayo, kodwa-ke sicimezile sikhangele sile njongo. Into enkulu kaNdlovu lawo balaleli bonke abalaleleyo yinjongo ukuthi athi njongo kuyini. Ilizwe leZimbabwe lifile kusigaba elikiswe sona ngenxa yombuso weZanu p f ikhokhelwa umgazi, lelo kuliqiniso. Yikho-ke injongo kumele kube yikukhipha lweZanu p f, ufake amapholisi aqondileyo, ilizwe libuhle kuhle, imisebenzi ivuleke, nabafuna ukuzisebenza basebenze, i-economy ibe right, siphume ku-isolation desi-ke. injongo ekhona kaphela.
Nantu daba mnumzana Bekilizwe Ndlovu uthini yena?
Injongo inhle, injongo inhle, kodwa indlela esikwenza injongo inhle yendlela ukuchaza ngayo umnumzana Edwin Ndlovu. Kuhle kakhulu ukuba umlalele uyajabula mpela ukuthi hawu injongo yenu inhle, lifuna ukukhipha izano, lifuna ukwakha and so on, alifuni ukuginyana.
Hello ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethe ecubungela izombusazo bexoxa endawonye lesiphatha amandla se-PDP umnumzana Edwin Ndlovu.
Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ohulumende abagoqela eleFrance, eleBritane leMelika bathi bathakazelela isinqumo esithethwe lilizwe leLibya elithi ibutho leLibya National Army lizahlolisisa ukubulawa kwabantu mahlayana edolobheni leBenghazi. Ibutho leli lithi liyazwisisa okwenziwa ngumthethondaba weInternational Criminal Court kumbe iICC ethi ifuna ukubopha omunye wabo uMajor Mahmoud Mustafa Busaf al-Wefali. Ibutho leli liphinde lathi selimise uBusaf al-Wefali umsebenzi ukwenzela ukuthi umthetho usetshenziswe ngemfanelo. Ilizwe leMelika lithi kumele kuvezwe ukubulawa kwabantu mahlayana eBenghazi ukwenzela ukuthi labo abonileyo babotshwe. U-al-Wefali ongomunye wabakhokheli bebutho eLibya wethiswa icala yi-ICC elokuthi ngomnyaka ka-2016 langomnyaka ka-2017 wabulala njalo wancedisa ekudubuleni abantu makhaza abangamajumi amathathu lantathu lezibotshwa ezazilimele. U-al-Wefali udlelana lo-Khalifa Haftar, wayengomunye wabakhokela ibutho likamuyi umongameli Muammar Gaddafi wabulawa ngesikhathi uZulu ohlomileyo ethatha ilizwe leLibya. UHaftar owamanje ukhokela ibutho eliqine okumangalisayo elithethe ngenkani idolobho leBenghazi elathunjwa ngamaqhaja. Ilizwe leMelika lithi kumele bonke ababulala abantu makhaza babotshwe ukwenzela ukuthi kube lokuthula kweleLibya. Amazwe agoqela eleFrance, eleBritane leMelika athi loba kunjalo azaqhubeka esekela uhulumende weLibya. Amazwe la athi athakazelela lokuqhathwa kukaGhassan Salameh omele unobhala jikelele wenhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations ozama ukuthi kulungiswe udaba lwezombusazwe kweleLibya.
Lolobe kuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje.
Singakhangeli inhloko zendaba ngwenya bakhona nabantu be-Highlanders lapha benithembise abalaleli ukuthi sizabadlalela ingoma, ikakhulu abalandeli beqembu le-Cholocho benithe sizabadlalela ingoma ekazinja ziyamluma ethi Cholocho FC ngeyethu, but asela sikhathi bakhala abantu be-Highlanders la. Highlanders itshaye iCholocho isiba le first win yayo kusizini iCholocho izolo.
Hayi kunzima ntunge ukuyi-Highlanders, abanye bathi coach, abanye bathi ngumqondisi, akusaqondakali ukuthi kuyini ukwenza.
Kunzima esikhalangeni sithi kwakabangalala. Kwakabangalala kunzima, sazi yozala nkomo.
Hayi kunzima sazi ntunge.
Siziphetheke ezosuku.
Kufe abantu abalichumi lanye engozini yomgwaqo ekamativi lamhla ekuseni ngemva kokubhewuka kweroli enkulu ekade behamba ngayo ithwele abantu benkonzo.
Umanyano wamabandla aphikisayo ukhanya lokhe untengantenga okulakho okubangela ukuthi ungabi ngoqinileyo njalo wenelise ukumelana lebandla leZANU PF kukhetho oluzayo.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, igama nguChris Gande Lelane.
Lo ntungami linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.